ndona sekuti irwendo rwakanaka, zvakanaka chaizvo zvakanyakira nyika yedu, zvakanakira vamunangagwa iwo, uye zvinogona kunakirawo kuumba hukama nehupfumi hwenyika. Zvakanakira vamunangagwa nekuti kutora kwavakaita masimba vakabatsirwa nevechiuto. Saka vanofanirwa kuti especially munyika dziri musadhaki vatenderere zvakasimba kuti vasimbise hukama, nokuti haasiriwo matorerwo anoitwa simba kana kutarisirwa kuwana kunoita simba kuti utungamire nyika. Tinoziva kuti SADC African Union vanokurudzira zvakanyanya kuti kuitwe maelections akajeka akachena, uye havakurudzire nzira dzekuti mauto apindire mune zvematongerwo enyika. Saka unoona sekuti vamunangagwa kutenderera kwavaita munyika idzodzi dzinoti Mozambique, South Africa, Angola, and I hope kuti vacharamba vachienda kune dzimwe nyika, zvakavakoshera pakugadzirisa hukama uye kutsanangurira vamwe vavo kuti zvii zvakanyatsoitika pakatorwa masimba. Then toya paekonomi yenyika, chinhu chakanakirawo nyika yeZimbabwe, kutambudzika kwatiri kuita mamiriro akaita zvinhu, tinoda kuti tidzidzane zvakanaka nenyika dzakatipoteredza. Saka pavanotenderera unoona kuti vanenge vaino maministers. Saka zviya zvinoti iwo vachiita mameetings avo, maministers on the sidelines vanenge vachiitawo hurukuro dzine zvekuita neupfumi hwenyika nekudyidzana. Saka chinhu chakanakawo, tinotarisira kuti pane zvakanaka zvichabuda mukufamba ikoko.
Tichitarisawo kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo iro gore rino iri, idzo nyika dzemusadhaki dzingabatsirawo sei?
Sadhaki yakakosha zvakanyanya, yakakosha zvakanyanya zvisingaite pasarudzo. Nokuti sadhaki ndo inofanirwa kutungamira kana kwatingati kutora lead panyaya yekuona kuti Zimbabwe yakwanisa here kuita sarudzo dzakajeka uye dzisina mhirizhonga. Nokuti kutaura kwatinoita iko zvino, sadhaki iri pakamanikidzika nematorerwo akaitwa simba muZimbabwe. Zvinoita kuti pakaitwa maelections akajeka, zvinoita kuti sadhaki isunungukewo, ikwanise kutaura kuAfrican Union, ikwanise kutaurawo kuinternational community kuti zvakaitika kuZimbabwe nesemaonawo kuti zvinhu zvakajeka, uye vamunangagwa mutungamiri anotsigirwa nevanhu kwete nemauto chete. Saka sadhaki vamunangagwa pavari kuita matrips ivavo, vatungamiri vemusadhaki, ndinovimba kuti vari kukohomedza kuna vamunangagwa kuti chinhu chakanaka kuti muZimbabwe muite sarudzo uye dzakajeka.